Vachitaura kumucheto kwemusangano wekuparurwa kwegwaro resangano reHuman Rights Watch iyo yakaita ongororo pamagariro evanhu kunwa netsirenji, vamwe vevakasara vasina pekugara zvichitevera mafashamo emvura, vanoti havasi kufara kuti hurumende nanhasi haisati yavapa pekugara pakati tsvikiti mushure megore mafashamo aya aitika. Mumwe wevanhu ava, amai Kundiso Tevera, vanoti vanzwa nekungotamiswa tamiswa nehurumende. Vati pavakagariswa kunwa netsipadiki zvikuru zvekuti mhuri dzose dzakakanganiswa nemafashamu aya hadzina chadzinokwanisa kuita.
Hapana pekuvaka musha wokuti kuti ndakavaka musha. Hapana pekuti iwe unenge wakasesewa vana vakanga vasina zvitupa vazhinji vaenda kuchikoro asi iwe une vana vakomana. Hapana panotarisira kuti kana vakawana vachawana pekugaravo mumahekita imomo. Hapana zvepanofungidzira kuti ndichati muroora wochakavira chinyimo chake apo kana chinyemba kana chimuchimboora. Hapana. Hekita iyoyo ndo muchada zvekuchirugu chembudzi. Ndo muchada kuti dhongirive nechitanga charo ndo muchada mbudzi.
Amai Tevera vati chimwe chave kunetsa kupararira kuri kuita zvirwere zvemanyoka zvavanoti zviri kukonzerwa nemvura isina kuchena yavanoti vari kuwana muzvibhorani zvavati zviri chinhambwe kubva panwa netsirenji pavakapiwa tuminda twekuti vagare.
Iyezvo hatisi kugara nezvipfuwo nekuti hakuna zvemvura yekumwa, hakuna zveufuro hwemombe. Tiri kutogara kuzvibhorani ndokotokwera. Iyezvo ukamuka makuseni unodzoka kuchibhorani kwachina pamwe natuokoko kana 3 o'clock. Vana kazhinji vanokwira nezhara nyaya kushaya mvura. Midumbu vana vanenge vachiwa midumbu nekuti mvura iya vana vaijaira inenge ichivava. Kuminya kwachina inenge chitori problem. Kune problem zveye zvinyavada kuti kangoita sekunongopfunha kudaiwo. Zvinyavada zviya zve zvichifamba zvozoti kune vamwe vakatorumwa vakatofa nazvo. Zvototi dei tatazwa kuti kune vanhu vakawanda kudai tingadai takatozviorera nokuti musi watatouya uno zvaitofamba. Tingadai takatozviorera madozozvionerawo zvinyavada zvacho. Zvine poison isingaiti.
Zvichakadai mumwe wevanhu ava, amai Wanisai Muzenda, vanoti chekudya ndicho chave kunetsa vanhu vazhinji vakabviswa kutokwe mukosi vachiti vanhu vazhinji vari kuziya nenzara zvichitevera kumbomira kubatsira kwakaita masangano aishanda akazvimirira kuvapa chikafu. Amai Muzenda vanoti munhu anorarama neutachiwana nokudaro kushayika kwechikafu kunzvimbo yavakagariswa patsva iyi kwava kuvatadzisa kunwa mapiritsi avo uye vanoti vava kutoshuvira rufu.
Saka ndinoona tikatiri munhu anorarama nemapiritsi. Saka chikafu chake chinotondinetsa kundomwa mapiritsi ndandanga chii. Izvezvi navana zvokwadii zvinyavada tapawa nokurumwa. Ndakambotorumwa rimwe zuva ndikati ha kona ivetu iko hurumende yatiratire kuzwa pakadai tisa nzvimbo yakashata kudai. Idhamu rudziko rakauya munzvimbo yakada seii. Mamwe madhamu edzimwe nyika anogadzika zvakanaka. Iyo mutongo kosi yakambooma sei inotikonzesa kuti tutambudzike zvakadai. Takanga taisawo kusi ikoko kwanga kutagona Kundiso Tevera. Ndatovakawo mari yandakapiwawo ndatobhadhara kutemesa nokuvakisa musha. Asi tinozonzwa zvekonzi kwai mesaji yavai kunzwa hakuna mhinduro hakuna kubvunzo. Endai kumahwani hepita muchida musingadi. Hakuna unoramba endai izvozvi. Takasumuka sekufa kurohwa nekuti vamwe vedu vakanga vachirohwa ari kumatei. Tikasumuka tikaenda kumahwani hepita. Kumahwani hepita kwati kunotiremera nekuti tine zvipfuwo zvakawanda. Ini mbudzi yangu chaiya yakarohwa gumbo rose rikavhunika. Ndochauti ndoita sei ndiriko kuhepita ikoko. Mvura yekumwa chaiya chaiya inotondirwadza. Ndinoti waichindivava mumuromo. Matenga ariko vevengiriri vesabhuti vacho vanotovhara vatoti kuti toshandisa matenga acho ariko. Pane kuti zvirongwa hazisiri zvedu izvi ndezvoine hurumende yenyu. Saka zvinhu zvinotinetsawo mukati meupenyu. Toita sei mukati menyika ine Zimbabwe. Tochauti iZimbabwe ipi inotiomesera upenyu hwakadai. Tokumbira dai Mwari atikundisawo nehurumende yacho iripo rwadzo rwamugabe vatikundise mukati mezvatakasara zvezvedhamu izvizvi.
Mumwe wevanhu ava vaKenneth Hlavano avo vaimbova musoja vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti vakatamiswa rutatu kubva pakaita mafashamu aya pasina muripo.
Tanga tiri mumunda isi takapuwa minda musii tadopedza kuti tapuwa minda takatema munda uya nokubva tapedza totononga marara tivakatipisa takazokaruka kutonzi chibva iko. Indikabvunza mubvunzo kuti ko ihurumende ipi inonditamisa matongo matatu pasina nguva yakaita sei. Asi zvokashaya basa zvine kuti mapurisa aiva kumasure. Ndikabvunza futi mubvunzo kuti ko mapurisa awa oita seizvi. Ndoziva ini nguva dzanga dziri hondo vanhu vakarumwa nembwa zvisingabviri vachinomubvazve nyika iyi asi ini dzakandibvadza zvinodondirwadza kuti kana kutaura ndinogonya asi zvinodondinetsa izvi ndiri kunyika ipi.
Zvichakadai, vakaita ongororo yemamiriro akaita kwakagariswa vanhu vakabviswa kutokwe mukosi ava uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vakurudzira komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu kuti iferefete mabvisirwo akaitwa vanhu kutokwe mukosi pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava kuri kuramba kuchienderera mberi.
Tinokurudzira sangano reZimbabwe Human Rights Commission ndiro rinoona nezvekodzero dzevanhu vese vari muZimbabwe kuti ngavaongorore nyaya yechingwizi kuti mafasha mahana kukonzerwa nebwoni here akaitika muna February 2014. Kana pane zvakaitika vanhu vanenge vari nemhosva vabatwe nemutemo. Chepiri ndechekuti dambudziko namo iri kuonekwa nevanhu vekutokwe mukosi haina kupera. Vane dambudziko guru renzara, rekushaiwa mvura, rekushaiwa chikafu, rekushaiwa pokugara. Zvakare ugari wavakawana panzvimbo yavari papurazi renuwanesi. Purazi iroro rine makakatanwa yekuti nderani chaizvo chaizvo. Kune makambani akazvimirira anoti nderedu. Hurumendewo ichiti nderedu. Saka tinoti hamugadzi vanhu patsva panzvimbo yakadaro.
Hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanga vasingadaire nharembozha yavo. Ukuwo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakembo muhadhi vanga vachidzosera mibvunzo kuna vabasikiti. Vamavhinga vakurudzira kuti vari kushungurudzwa ava kwidze nyaya dzavo kumatare edzimhosva. Vamavhinga vataura izvi pakuparira kwaita sangano ravo gwaro rinotarisa mararamiro evanhu vakabviswa kutokwe mukosi zvichitevera mafashamo emvura yegore rapera riri kudaidzwa kuti Homeless, Landless and Destitute, The Plight of Zimbabwe's Tokwe Mukosi Flood Victims. Gwaro raparurwa neHuman Rights Watch iri riri kukurudzira hurumende kuti wanise pekugara vanhu vakakanganiswa nemafashamo emvura ava vanodarika zviuru makumi maviri pamwe nekuvaripa. Sangano iri riri kukurudzirawo sangano renyika dziri muAfrica reAfrican Union kuti rione kuti Zimbabwe yachengetedza kodzero dzevanhu. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vave sachigaro weAU. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.